Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechitatu, mbudzi 14, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoshamisika zvikuru nemashoko akataurwa nevakuru vemauto uye nevakuru vemapurisa sekuti havazivi kuti vanhu vakapfurwa vakapfurwa sei.
Crisis in Zimbabwe Coalition yoshora mauto nekuramba kuti ndiwo akapfura vanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu muHarare.
Zvoti tichisauti taufunga kuti vakuda kuumba vamwe vamugabe futi nekuti hapana munhu anombovatsoropodza kana kuti anonyanya kuungurusa zvavari kuita.
Vaimbova varwiri vehondo yerusununguko mudunhu remashondaland west vanoti vave kuda kudzinga basa sachigaro wavo vakrisi mutsvangwa. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza chirwere cheshuga. Vamwe vatambi vechikwata chenhabvu chemawarriors vonanga kuliberia kumutambo wakakosha weafrican nations cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti harisi kufara nemashoko akataurwa nemauto nemapurisa ekuramba kuti havanei nechekuita nekuurayiwa kwevanhu vatanhatu muguta reHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu gore rino. Vakuru vemauto vanoti vaPhilip Valerio Sivanda naBrigadier General Anselm Sanyatwe pamwe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakapa uchapupu pamberi pekomishen iri kuongorora nyaya yekupfurwa kwevanhu ava, vachitsika madziro kuti mauto haasi iwo akapfura vanhu kunyangwe vamwe vari kuti pane mavhidhiyo. Sangano iri rinoti mashoko akadai ndiwo ari kupa kuti nyaya dzakawanda dzekupondwa kwevanhu dzitadze kugadziriswa. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemauto vaEverson Mugwisi ava vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vamwe vakuru vemauto vanoti vanhu vanogona kunge vakapfurwa navanamuzvina bhizimusi vaipwanyirwa zvitoro zvavo nevanhu vairatidzira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava.
Isu kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition tinoshamisika zvikuru nemashoko akataurwa nevakuru vemauto uye nevakuru vemapurisa sekuti havazivi kuti vanhu vakapfurwa vakapfurwa sei. Uyezve tinoona kuti vanhu vakaenda pakomishini iyi vakapika kuti vachataura chokwadi asi vaitaura manyepo. Zvinhu zvavaitaura zvinhu zvinoshoresa zvikuru nekuti umbowo huripo tasa mifananidzo yakabuda pakapfurwa vanhu muchirungu tingati evidence iri overwhelming. Saka zvinotinetsa isusu kuti ndivo vanhu vari pamusoro pekuti vachengetedze runyararo munyika asi vakatadza kuchengetedza runyararo musi wa 1 August uyezve vari kutadza kumira pachokwadi nebasa ravanenge vakapikira kuti vachabatsira nyika yeZimbabwe vachichengetedza nyika yeZimbabwe. Asi kuona kuti macivilians kana tingati vanhu in general hatichina chivimbo nemauto edu nenyaya yekuti vari kuramba zvinhu zviri pachena, vari kuramba zvinhu zvavakaita.
Asika vavhavha amungati here makurumidza kumedza kutsenga muchada nekuti pachiri kuitwa kaongororo zvingaita here kuti vanhu vabva vatinongedzera kuti uyo ndiye akapara mhosva mapurisa asati apedza kuferefeta kwacho?
Chinotinetsa ndechekuti vachona vari kunzi vari kuzoferefeta nyaya idzi kana ndingati mapurisa vari kutoratidza kuti vane uye ravakarerekera vachitaura ivo kuti vebato rinopikisa reMDC Bureau Honzere. Tiri kuona kwazviri kuende netiri kuona kwazvakarerekera zvasarira hazvo kukomishini kuti pavachazogara pasi vachiita unganidzwe zvinhu zvavakawana vane zvavachanyorawo asi chero vasati vanyora isu tiri kunyunyuta zvikuru nevanhu vari kuuya kuzopa yandingati evidence ende zvinoratidza kuti avo vari kutonga uye neavo vari muzvigaro zveukuru kumauto nekumapurisa vanhu vasina chido nekuti nyika yedu ibudirire uyezve vanhu vasingatendi ko vasingabvumi mhosva dzinenge dziri pachena dzinenge dzakaitawa nevamwe vavo
avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweafrica mucrisis in zimbabwe coalition vablessing vavha vari parunare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 vaimbove varwi vehondo yerusununguko mudunhu remashonaland west vanoti sachigaro weboka ravo vachristopher mutsvangwa vanofanirwa kumbomiswa basa arthur chigoriwa anoti panyaya inotevera
vaimbova varwi vehondo yerusununguko vakabuda nechisungo chekuti vamutsvangwa vambomira kutungamira boka ravo pamusangano wavakaitira pacooksville muchinhoi nezuro sachigaro vevarwi verusununguko mudunhu iri vacornelius muoni vanoti vakatenderana kuti vamutsvangwa vamiswe basa nechimbichimbi pavabvunzwa nestudio 7 kuti musangano wedunhu unokwanisa kudzinga vamutsvangwa here vamuone vati chisungo chavakaita ichi vachaenda nacho kubazi repamusoro rinomirira nyika yose nhasi vamuone vanoti vane chivimbo chekuti chisungo chavo chichatambirwa nekuda kwezvikonzero zvakadzama zvavasina kuda kutaura asi imwe nhengo yevaimbove murwi werusununguko isina kuda kudomwa nezita iyo yakapinda musangano wanhezuro inoti vamutsvangwa vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira kusaremekedza mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nevatevedzeri vavo kusavimbika pamwe nekukonzeresa kusawirirana muboka ravo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinhoi vajohn marava vanoti kuda kudzingwa kwavamutsvangwa mucherechedzo wekuti vaimbova varwi verusununguko havadzidze pane kunetsana kwavaiita nevaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe
zvoti tichisautenda kufunga kuti vakuda kuumba vamwe vamugabe futi vekuti hapana munhu anombovatsoropodza kana kuti anonyanya kuongorosa zvavari kuita asi kuti vanongosiyiwa vachingoita zvezvavanoda chero vakakanganisa vanongonzi havafanira kupikiswa zvinove zvinhu zvakashata kuti senyika tosvika panguva yekuti tosvika pachinzvimbo chekuti zo mutungamiri wenyika haatsoropodzwe zvaanoita asi anongosiyiwa nyaya yekuti mutungamiri wenyika
vamarava vanoti vanhu havafanirwe kudzivirira kusoropodzwa kwemutungamiri wenyika sezvinoitwa navamutsvangwa
chikutaura nemavo veterans izvi zvinotityisa mbichana zvinotityisa nokuti zo ukaona vanhu vaakudzivirira mutungamiri wenyika kuti asatarisiswe stereko ndi asakritisaizwe
vamutsvangwa vanoti vakamirira tsamba vasati vataura nezvenyaya iyi ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini arthur chiguriwa
zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviviri zvinoita basa rekuchengetedza mhuka zvanyemwa mavhiza ekupinda muBritain kuti zvinopiwa mubayiro nesangano reZimbabwe International Women's Awards. Muzvare Nyaradzo Hoto namuzvare Petronella Chigumbura vakanyemwa mavhiza vachinzi vaizogona kutadza kudzokera kuZimbabwe. Vaviri ava vanoshanda vari kuLower Zambezi Valley uye vanonzi vabatsira mukusungwa kwevanhu vanovhima vasina mvumo vanosvika makumi manomwe nevanomwe pasina kana kushandiswa bara rimwe repfuti. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata amai Jules Jonathan vanove mukuru wesangano reZimbabwe International Women's Awards.
Madzimai ava vanoitwa akashinga vanoitwa Petronella Chigumbura naNyaradzo Hoto. They are based in Zimbabwe. Ava vanova vanobata avo mapoachers vanouraya mhuka, vanotora nyanga dzemhuka vachizotengesa. They made headlines kutanga kwegore rino nebasa ravo pana BBC nekupi nekupi. vanga vaka apply visa ravo rekuti vauye nekuti vai receive award yavo gore rino ku Zimbabwe International Women's Awards ye the Founders Award. Vakanyima visa vachinzi havana ma assets ekuti vanokwanisa kuti vakwanise kupiwa visa rekuya kuno ekuya kuno ku UK.
Mazwi amunawo ndapi kune avo vanopa iwaya matsamba ekufambisa sema visa panyaya yakadai semadzima iwaya anenge achiita mabasa nemukurumbira vamune muri kuda kuti muwanikwe muchiremekedza kunzvimbo dzakadai seBritain nekumwewo.
Ini ndinongoti kune avo vanopa mavisa nekuda kwokuti kazhinji vanoti vanhu vasina maassets havakuzokwanisi kudzokera kumusha kuti vadzokere kumusha vapiwa mavisa. Ndinongoti it's not everybody anouya kuno kuengland anenge achida kugara. Vakadzi ava vane zvekuita kumusha, basa ravo iroro rakavakoshera, vane dzimuri dzavo dziriko kuZimbabwe dzekuti dzavanga vachadzokera kuti vanosapota kumusha. Vanga vaine full sponsorship from vanhu vavanoshandira kuti vakwanise kuya kunoko. Saka kuvanyima kwavakaita mavisa kunoita kuti vakadzi ava vaonenge vasiri kukosheswa okungoita kuti vango vasangova nehope yekuti zvinhu zvavari kuita chaizvo chaizvo zviri kugamuchirika. So izvi zvinova zvinhu zvinorwadza kuti Home Office UK Home Office inotarisa zvinhu zviri zvekuti munhu ane chii but zvisina hazvo kunyanya kukosha and like I said asi munhu wese anoda kuya kuzogara kunoko.
Pane zvamatimaita here kuedza kubata vanomirira hurumende yeBritain kuZimbabwe kana kuti vanopa iwaya mavisa?
Hongu, takavanyorera matsamba svondo rino kuti tichibvunza kuti zvakamira sei kuti vakadecida their decision pane grounds dzipi chaidzo chaidzo. Saka pari zvino takangomirira kuti vatipindure, hatizive kuti vachatipindura rini but takangomirira mhinduro kubva kwavari.
Amai Jos Jonathan vanove mukuru wesangano reZimbabwe International Women's Awards vachitaura vari parunare muBritain naMavelous Mhlanganya weStudio 7. Zuva reWorld Diabetes Day racherechedzwa nhasi vamwe vanhu vanorarama nechirwere ichi pamwe nezvimwe zvirwere zvisingatapuriranwe vakatarisana nedambudziko guru rekutadza kuwana mishonga nekuda kwekushaya mari yekunze inodiwa pakutenga mishonga iyi. Mutoro wedu wenhau taura ishava anoti panyaya inotevera.
Susan Mpofu anochengeta mai vake vakura uye vave nenguva vaine chirwere chediabetes. Anoti mumasvondo mashoma apfuura amai vake vakambofenda vakazomuka mushure menguva inosvika awa rimwe chete nekuda kwekuti vaive vave nemazuva maviri vasina kumwa mapiritsi avanofanirwa kumwa sezvo vaive vashaya mari yemadhora ekuAmerica anodiwa nezvitoro zvinotengesa mishonga. Amai Charity Ndisengei ndomwe wevanhu vakawanda vari munyika vari kurarama nechirwere chediabetes icho vakabatwa mugore ra1995. Amai Ndisengei vanoti mumakore ose apfuura vange vasina dambudziko rekuwana mapiritsi avanofanirwa kumwa asi pari zvino ivo nevamwe vakaita saivo vave panjodzi yekurasikirwa neupenyu nekuda kwekudhurirwa nemishonga.
Dambudziko randinaro ndere kuneta kunzwa dzimwe nguva kupera simba kukuru pamishonga kumafarmacies. Dzimwe nguva imwe tinoishayiwa imwe tinoiwana asi dambudziko rakakura nderekuti mishonga yacho yava kudhura zvinokonzera kuti dzimwe nguva ugone kuita mazuva usati watora mishonga yacho. Mafarmacies acho naanoda mishonga yavo kuitengesa nemari yokuAmerica yatinogona kunge tisina tiina mabhondi.
Chirwere chediabetes icho chinozikanwa nevakawanda chichinzi chirwere cheshuga chinokonzera kushomeka kana kuwanda kweshuga mumuviri izvo zvinogona kuuraya. Mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mkolisi Ngwenya vanobvuma kuti nekuda kwemamiriro ezvinhu munyika vanhu vane zvirwere zvakaita sediabetes vakatarisana nedambudziko guru sezvo vane zvirwere izvi vachifanirwa kumwa mishonga kweupenyu hwavo hwose. Dr. Ngwenya vanotiwo zuva reWorld Diabetes Day rakakosha nekuti rinobatsira kuti vanhu vawane ruzivo pamusoro pechirwere ichi.
Zvinoti panguva yekuti tikwanise kuti tifambise ruzivo nezvechirwere ichi nekuda kwekuti chirwere ichi chinobata vanhu vakawanda mazera ese munyika yemuno muZimbabwe endi vanhu vashoma vanoziya nezvazvo. vanhu ava vane chirwere chediabetes vane vanhu vashoma vanonzwisisa chirwere chacho zvokuti vanogona kuzosvika patinoti isusu stigmatization kunze akufamba akunzi uyu murwere weshuga. Vanhu havanyatsonzwisise kuti chero murwere weshuga iyeye akarwara kana kuti akakolapsa vanokwanisa kumitira sei.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kusangano reZimbabwe Diabetics Association pamusoro peuwandu hwevanhu vane chirwere chediabetes munyika. Asi gwaro rinonzi World Health Organization kana kuti WHO Non-Communicable Diseases Progress Monitor regore ra 2017 rinoratidza kuti vanhu zviuru makumi mana zvinove zvikamu makumi matatu kubva muzana vakafa nekuda kwezvirwere zvisingatapuriranwe kusanganisira diabetes. Kwaro rinoratidzawo kuti pamatanho anotarisirwa neWHO kuti atorwe pakudzivirira zvirwere zvisingatapuriranwe, hurumende iri kusarira kumashure pane zvakawanda. Chiremba Dr. Rutendo Bonde vanoti hurumende ine mitemo ine matanho akanaka anoratidza zvose zvinofanirwa kuitwa pakudzivirira diabetes nezvimwe zvirwere zvisingatapuriranwe. Asi vati chinonetsa ndechekuti zvinhu izvi hazvizotevedzerwi.
Vanoyambira machiremba wese vanoshanda muzvipatara kuti tinoita sei kuti zvirwere izvi zvisawepo, mapreventative measures.
Dr. Bonde vanotiwo chirwere chediabetes chikasarapwa chinokonzera zvimwe zvirwere zvakawanda, vachiti zviri nani kuti vanhu vawane mishonga yakafanira pane kuzoedza kuvarapa zvimwe zvirwere zvakawanda. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro, avo vaimbovesa chigaro weZimbabwe Diabetics Association, vari kutora utungamiri hwechikamu cheAfrica cheInternational Diabetes Association kutanga kwegore rinouya. Dr. Mangwiro vabvuma kuStudio 7 parunare kuti Zimbabwe iri kusarira kumashure panyaya yekurapwa kwediabetes, vachiti hurumende yakapedzisira kuita ongororo yemamiriro echirwere ichi munyika mugore ra2005. Asi vati bazi ravo riri kuita zvose zvakafanira kusanganisira kuita kuti zvive nyore kuti vanhu vawane mishonga yavanofanirwa kuwana. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutoko oye, tinokuchingamidzai nemufaro. Sekuvimbisa kwatakaita veMedia Center vakabatana neVoice of America Studio 7 vachange vachikupakurirai hurukuro pamusoro pematambudziko amuri kusangana nawo akaita senyaya yezvicherwa zviri munharaunda yenyu kusanganisira matombo eBlack Granite. Sanganai nesu mangwana kubva na 10:30 mangwanani kusvika masikati na 12:30 pamutoko hotel iri pamutoko center kumashonaland east. Hurukuro iyi tichaitevenyura ichiitika padande mutande repafacebook papeji yedu yeVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere cheEbola chiri muCongo, icho chaurayisa vanhu mazana maviri, chinogona kupedza mumwe mwedzi mitanhatu sezvo rubatsiro ruri kunonoka kusvika kunzvimbo dziri mumatunhu ane kusagadzikana. Mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kutsigira danho ravo rekumisa kurwisa Gaza Strip mushure mekunge vatongi veHamas vari muGaza Strip vabvuma kurudziro yekumisa kurwisana iri kutungamirwa neEgypt. Nhasi rakwana gore mauto munyika apindira mukubvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achivapomera mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kwevanhu veruzhinji munyika. Chiitiko ichi chakatambirwa nemufaro mukuru nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika pamwe nekunze kwenyika sezvo vazhinji vaiona vaMugabe semunhu aitadzisa nyika kuenda mberi. Vakavanda vari kunze kwenyika vakaronga kudzokera kumusha, vamwe vakatodzokera panguva iyoyi. Asi kusvika nhasi vamwe vachiri kunze kwenyika vakaita sava Kingston Jambau vari kuLondon vanoti havana kumhanyira kudzokera kumusha nekuti hapana chakashanduka pakupinda kwakaita hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tabata vaJambau kuti tinzwe maonero avo.
Taitarisira zvikuru, takafunga kuti pari kutaura kunzi Zimbabwe yaita open for business. Munguva kuchava nemabasa, vanhu vakatanga kushanda, nyika yedu ikatanga kufamba pakare. But zvinenge zviri kuratidzika iko zvino zvaitika ndezvekuti hakuna chimuko chiri kubudawo kune nyaya yekuti vanhu kana mainvestors vanoda nyika yakasununguka. Saka kuti vauye munyika yavanoona isina kusununguka handione zvichiitika izvozvo.
Chii chaizvo chamungati chakapotseka pane zvamuri kunyunyuta nazvo?
Kunaka pakutaura hongu mazwi aitaurwa nevatungamiriri varipo iko zvino. Nekuti taanew dispensation, taakuda kuti tiite zvinhu maitirwo azvo chaivo chaivo, ti open for business. Yes, pamatauriro zvaita kunge pane chichaitika, zvaita kunge pane chimuko. Asi in reality chaiko chaiko hakuna chimuko chingabuda pakadai.
Imi makakwanisawo here kumbowana mukana wekuenda kuZimbabwe kubva November gore rapera kusvika iyezvo?
Kwete, handisati ndaona mukana wekusvika kumusha, asi tiri kutedzera zviri kuitika kumusha almost on a daily basis. Kutoona kuti pane chingaitike here kuti tikwanise kutakura mabhegi edu tiende kumusha. Asi zviripo zvaizvo ndezvekuti hapana.
Asika hapangabva pashayikawo chimwe chinhu chamungati mugore irori chinhu chaitawo shanduko yakanaka kubva pabva vaMugabe kusvika nhasi?
Tikada kutsvagurudza kuti pane zvakanaka zviripo here, ini handisi kuona chokwadi nekuti matauriro hongu matauriro, but kutaura nekuita zvinhu zvakasiyana. Unokwanisa kuti isusu tichidzwa kuti nyika yasununguka vaMnangagwa vari kuita zvinhu zvakasiyana nezvaiitwa naMugabe, asi zviri kuitika on the ground chaizvo chaizvo. Hazvisizvo, iko zvese inflation is actually predicted to be higher than that year 2008. Mashoona, handione chakanaka chatingati ndinoyemura kuti chaitwa nehurumende yedu for our people. Hakuna.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaKingston Jambau vari parunhare muLondon neStudio 7. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC vari nhengo yeZanu PF vaFrank Guni vanoti hurumende itsva iripo munyika yakanunura vana veZimbabwe vakanga vasina rusununguko kwemakore akawanda pasi pavaMugabe. VaGuni vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa chete kupa hurumende iyi nguva yekugadzirisa zvinhu.
Aiwa, tichitarisa pakabva vaMugabe tiri kuti pane zvinhu zvizhinji zvashanduka maringe tichitarisa nekusununguka kwakaita vanhu munyika. Mava nerusununguko rwakati wandei, tinoti mafreedoms, ingava freedom yekutaura vanhu zvavanoda vakasununguka zviri pamurao, ingavawo freedom yekuita zvematongerwo enyika. Tinoona vemapato anopikisa vasununguka kuita zvavanoda nguva ipi neipi vasingambunyikidzwe nemutemo kana nemapurisa kana nehurumende. Ndo zvimwe zvatiri kuyemura izvozvo. Uye tiri kuonawo kuti paita sanduko yakati kurei takananga nekurwisa nenyaya yehuori munyika. Hurumende yavaMnangagwa iri kunangana chaizvo neavo vanga vachipunzira upfumi hwenyika pasi nenyaya yehuori. Zvinhu zvasanduka zvatinoyemura izvozvo. Hongu vamwe vangaona sezvanonoka zvavanga vari kutarisira, asi katoda kuvauimbisa nekuvayeuchidza kuti nyika yanga yasvika kumawere zvakanyanyisisa, kuti kuigadzurudza kuchada nguva yakati rebei kwete nguva pfupi pfupi. Tinonzwisisa avo vari kugunun'una kuti vanga vachitarisa kuti zvakananga navo neupfumi hwenyika zvinge zvavandudzwa, zvinhu zvinge zvave nane. Zvinonzwisisika izvozvo.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vana veZimbabwe vari kutobuda munyika panguva iyo vanhu vanga vachitarisirwa kunge vachidzokera kumusha. Munotiwo?
Aiwa, hazvitishamisi. Vanhu vakasununguka kuti vatsvage kwavanenge vachifunga kuti zvingava zvinovanakira, asi tiri kukurudzira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanoda kudyara mari dzavo munyika kuti vatarise sanduko iri kuitika. Chekutanga, ngavatarise kuti mitemo yekuita zvemabhizinesi munyika inenge iri kuchinja, iri kuchinja ichienda mugwara rakanaka. Zvinopawo mukana kwete vari kunze chete asi vari munyika kuti vanyatso kuti ine ndakuda kuita bhizinesi rangu, vachiziva kuti mangwana hauzofume uchinzi ibva ipapo kana kuti upfumi hwako hwatorwa nehurumende zviri kunze kwemurao. Izvo zvakatopera.
Chicharwa cheZimbabwe vaFrank Guni vanoe nengo yezano PF vari parunare muWashington DC neStudio 7. Gore rimwe chete mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora matomu kubva kuna vaRobert Mugabe kuburikidza nekupindira kwakaita mauto munyaya dzezvematongerwo enyika. Bato rinopikisa reMDC rinoti zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka kana zvichienzaniswa nepaive navaMugabe muutongi. Asi bato riri kutonga reZANU-PF rinoti pane zvakawanda zvashanduka munyaya dzeupfumi zvinoratidza kuti upfumi hwenyika huri kukura. Mutoro wedu ena Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti upfumi hwenyika huri kuramba huchiwira pasi zvisinei nekuti ruzhinji rweZimbabwe rwakabatana muna mbudzi gore rapera mukuratidzira zvichitevera kupindira kwakaita masoja munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazopedzisira zvaita kuti vaMugabe vasiye basa. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti hurumende yava Mnangagwa yatadza kutungamira nyika zvakanaka sezvo vachiti makambani mazhinji ari kuvhara magonhi awo kubva pakapinda vaMnangagwa panyanga. VaMafume vanoti kuvhara kuri kuita makambani uku kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwakonzera kuti mabasa anyanyonetsa munyika.
Hapana kana chiri kugadziriswa kuti tinge tichiinda mberi, mabasa hakuna, mari hakuchina, in 2008 yadzoka.
Kunyange hazvo tatadza kutaura nemutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya moyo nezvenyaya iyi sezvo vanga vachiti vari mumusangano. Imwe nhengo yeZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoti pane zvakawanda zvinobatika zvaitwa nehurumende yavaMnangagwa zvinoratidza kuti upfumi hwenyika huri kukura.
Gore rakukwana mwaka wambudzi uno vaMnangagwa vachinge vaita president, shanduko yataona munhau dzezvematongerwo enyika inotangira pakuona hurumende ichimutsa maindustry kana kuti makambani mazhinji akanga aparara anga akuita semamochari munyika yeZimbabwe asingachashandi.
VaMafume vanotiwo chimwe chiri kunetsa inyaya yehuori hwavanoti hwatekeshera muhurumende asi vaMnangagwa vasingatore matanho akasimba kuti vauraye honye iyi.
Zvokwadi vaMnangagwa vari kungosunga vanhu vavanovenga. Hainganzi uri kurwisa corruption iwe uchingosunga vanhu vavakavengana navo.
Asi vaMugwadi vanoti kusungwa kwakaitwa vamwe vaimbova makurukota ehurumende yavaMugabe kunoratidza kuti vaMnangagwa vakazvipira kurwisana nehuori.
Saka zvinhu zvatinofarira uyezve tinoona kuti hurumende iri kurwisana nedanho rokubavha wavakuru kana kuti corruption.
Zvichakadai vaMafume vanoti chiri kukonzera kuti zvinhu zvisafambe munyika inyaya yesarudzo dzemusi wa30 Chikunguru dzina kufamba zvakanaka, vachiti chinodiwa ndechekuti akakunda chaiye musarudzo iyi ave iye anotungamira nyika. VaChamisa vanoti ndivo vakakunda musarudzo idzi kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vaMnangagwa ndivo vakakunda izvo zvakatsinirwa nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court. VaMafume vanotiwo nyaya yekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu iri kuramba ichitarisirwa pasi sezvaingoitwa nehurumende yavaMugabe, vachitiwo vemapato anopikisa vari kuramba vachingopomerwa mhosva dzavasina kupara. Zvichitevera kuramba zvakabuda musarudzo kuri kuitwa navaChamisa, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachiwanzotaura vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumanzu, vanoti veruzhinji vakataura kuti vanoda kuti avatungamirire ndivaMnangagwa, vachiti kugadzwa kwakaitwa vaChamisa neveruzhinji mwedzi wapera semutungamiri wevanhu kana kuti people's president hakuna zvakunoreva. Zvichakadai mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani moyo vanoti chinodikanwa kuti zvinhu zvinake munyika ndechekuti vemapato ezvematongerwo enyika, vemasangano anoshanda akazvimirira, vedzisvondo pamwe nevemabhizimusi vaite musangano mukuru wekuzeya kuti chii chingaitwa kugadzirisa gakava riri munyika.
Nduramo inowanikwa kana pachinge patorwa nhano dzekutanga mukutaura kuti tiri kunangepi.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti zvinhu zvicharamba zvakaoma munyika kudzamara gakava rezvematongerwo enyika rine chekuita nesarudzo ragadziriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Neni Jonga Kandemiri, marara zvakanaka vateereri.